Vamakomborero haruzi vishe, avakapa ufakazi wezo, wakaona zvichiitika pakapfurwa vamwe vanhu vakafa mumhirizhonga ine chekuita nezvesarudzo. Yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu, vanoti vakarohwa nezuro manheru nevanhu vavasingazive.
Zuva ranhasi kwava kunodoka, ndanga ndichifamba ndina Ashley Punye, munyoro mukuru wezinhasi. Vanga tachibva kuinterview imwe yataita kuvema studio newsroom.com. Saka vakumbira kuti ndivaperekedze kuinda paAngwa City, pane pasoro yanga donotura ipapo. Saka patasvikapo ndo tinomboita maminitsi maviri matatu ndopabva pasvika chikwata chevarume, iyo ndobva vatanga kundirova. Vangosvika vakanongedzera vakati ndiye ndiye. Saka ndashayiwa kuti ndindadi, ndobva ndatomboti ndisini, asi ndopavandirova chita chimukutira. Ndatozopukunyuka ndikatiza.
Vaharuzivishe, avo vakaudza komisheni iri kuferefeta kupfurwa kwevanhu vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja, vanotiwo vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera chiitiko chanezuro ichi.
Izvi zvavaita handinoona sekuti vanhu ava vanga vakarongeka ende vanga vane chinangwa chikuuya kuzondikuvadza. Kubvira patakaenda kukomisheni yavamushande, ndichinopa umboo hwekuurawa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa1 August. Upenyu hwangu hauna kubvira hwambo hwava unyore hwava huri sefu hwakagadzikana, nekuti nguva nenguva vanhu ava ndaiona pamwe ndichimboterekwa, ndiona pamwe ndichimbovhundusirwa, asi nhasi ndashamisika zvikuru nekutya nekuti vanhu vauya vakangotondirova pakati peguta pakazara vanhu. Zvinova zvinhu zvatatingatarisiriwo, especially munguva ino iri kunzi zvinhu zvachinja. Zvinhu zvichiona kuti hazvina kuchinja ende zvichiramba zvakadaro.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti zvakaitika izvi hazvina mumwe angazviita kunze kwehurumende yavamunangagwa.
Sebato reMDC Alliance tinoshungurudzika zvikuru nekurwadziwa zvikuru nezviri kuitika kune vanhu vakapa evidence kucommission. Nhasi tanzwa kuti vaharuzive ishe varohwa nevanhu 6 vanga vane mota vanga vachida kuva abduct. Iyi nyaya inobuda nemukutaura kwavakaita kukomisheni yana Mohlanti, uyezve kune vazhinji vakasungwa kuBulawayo, vaviri vakange vari kumberi kwematare mushure mokunge vapa evidence kukomisheni iyi. Komisheni iyi inenge isinei nezvinoitika kumunhu kana apa evidence. Komisheni inobva yanyarara sechimumumu, haidi kana kubetsera vanhu. Tinozvitsoropodza zvikuru tichiona kuti hurumende yavamunangagwa haina kusiya zviito zvavamugabe zvokuda kudzvinyirira vanotaura zviri pamutemo, vanotaura zvinofanirwa kutaurwa mudhemokrasi. Tinosvoropodza zviri kuitika izvi.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba, avo vanga vari kuGini navamunangagwa vacho uko vari kushanya. Hatina kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Zvichakadai, gweta uye vachishanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vakati kurohwa kwavaharuzivishe kunobvisa chimiro chekomisheni iri kuferefeta zvakaitika pamhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu iyo iri kutungamirirwa nevaimbo vamutungamiriri weSouth Africa vaHalima Motlante.
Izvi zvinoita kuti tikurumidze kutaura shoko kuna vaMotlante nevamwe vava kuti vakwanise kuwana nzira dzekuita kuti vese vachapa uchapupu kukomisheni yavo vange vakachengetedzeka, uyezve kuti pasazowanazve zvinoitika sezvo saizvozvi zvekuti mushure mekupa umboo munhu anoteverwa orohwa kana kuti kwakafira mberi hazvina kunaka. Vemitemo mapurisa anofanira kuti afeze fete atsvagurudze kuti chii chakaitika kuti ivavo varova va makomborero vabatwe, nekuti motokari yavangaina inonzi yaonekwa uyezve namba dzacho dzanyorwa pachena dziri kuzivikanwa. Asi dambudziko guru iri nekuti zvakarewo kubulawayo kwakamboitika zvedambudziko pakaenda komisheni yevamotlanda ikoko, zvaakushayisa chimiro kukomisheni yanga iine chiremerera.
Zvichakadai, imwe nhengo yekomiti yevamotlanda iyi muzvinafundo Love More Madhuku vaudza Studio 7 parunhare kuti komisheni yavo ichaferefeta nyaya iyi yoona kuti matanho angatorwa ndeapi, kuti vese vachapa umboo pamwe nevakatopa ufakazi kare vave vakachengetedzeka. Hurumende inotipa nevanhu vanomwe vakafa mumhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu, kunyange hazvo vemasangano anoshanda akazvimirira vachiti vanhu vakafa musi uyu vanogona kudarika 10 sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Vanhu vakapfurwa vakafa nemasoja mushure mekuratidzira kunonzi kwaive nechekuita nekunonoka kwakange kwaita komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.